after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina mbudzi 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere chaCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. Vanga vari mumiriri weGlenview North muParamende vaKenneth Dina vashaya. Mutoro wenhau Hopeful Chingono anosvika padare akaiswa cheni mumaoko. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana mana nemakumi maviri nevanomwe, kana kuti 8,427, uye vapora vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 7,967, zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemasere, kana kuti 48 million, uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu, kana kuti 1,233,000. Iyo yanga yadaidza chikwata chekutanga chevakoti vepachipatara cheUBH kuBulawayo kuti vatongwe nemhosva yekutyora mutemo wevashandi, inoti nyaya iyi yave kunzwikwa svondo rinouya sezvo pane zvimwe zvanzi zvichiri kuda kuitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekuranga vakoti chiuru nezana nemakumi maviri nevasere vari kuti havakwanise kushanda kwemazuva mashanu nekuti havana mari. Mukuru wechipatara cheUBH Dr. Narcissus Dzvanga vakazivisa vakoti vakamiswa basa musi wa30 Gumiguru kuti vakatyora mutemo weLabor National Employment Code of Conduct Regulations Statutory Instrument 15 of 2006, nekuti vakanga vasungwa kuti vashande mazuva mashanu vakatsika madziro. Vakoti ava vakanzi vasauya kubasa sezvo vachigona kuvhiringidza zvapupu zvisina kudomwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJabulani Mhlanga naMutsvari Priska Dube ndo vari kumirira vakoti ava. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi vaChimedza vakaudza dare reParamende svondo rino kuti bazi ravo riri kupiwa mari yebhajeti shoma zvave kurikanganisa kuita mabasa aro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi kuti tine vana mukoti vekuUBH vanga vaine matsamba ekuti vaifanira kunge vechiita hearing timira pamberi pekomitee, asi hazvina kukwanisika kuitika nhasi. Pavasvika ikoko vana mukoti vaine magweta edu, vabva vataurirwa kuti nyaya yapostpondwa yaendeswa pamberi, vachazoudzwa madetsi next week.
Ava ndivo chete here vakoti munyika yose vapiwa matsamba aya uye varikuda kumiswa pamberi petribunal kana kuti iro dare?
Tine vana mukoti vekuzvipatara zvakaita zvana Harare Hospital, yavakunzi Salimugabe Hospital, Bharirenyatwa, vari kuramba vachipiwa masuspension letters nema hearing letters. Vari kususpendwa vachibvisirwa mari kuti vasatambira pachipatara cheHarare Hospital. Kunzwa kwatiri kuita vanhu vapiwa masuspension letter vakutosvika kuma 400 zvichienda mberi.
Izvi zvinorevei kwamuri imi sevamiririri vevashanda?
Izvi zvataridza pachena kuti zviri kusiya muzvipatara mune artificial shortage inova yakonzereswa neiyo hurumende iri kungoita zvinhu zvisiri pamutemo, kungosuspenda vanhu kuitimidheta kuchichidzira kuri pachena kuri kuitwa naivo permanent secretary, vachizviita muchihwande vakanyarara vasiri kuda kuingeja, vasiri kuda kuti titaurirane.
Ko sei muchidaro, chii chakodzai moyo?
Munoona kuti tiri kukatyamadzwa nekurwadziwa nekushungurudzwa nemukuru uyu, nekuti isu pavakapinda vechapoindwa naprezidend kupinda basa ivo permanent secretary takavapa mukana, vakapinda vana mukoti vachiramwa mabasa vari kustrike. Tikataura nana mukoti kuti ngatipe mukuru abunzwa uyu muministry mukana wekuti agadzikane tigozotaura naye, tigotaura zvinyaya dzedu, timupoewo a clean page semunhu ari kungouya. Asi ivo vakatora, vari kutora advantage iwoyo, vari kutora mukana iwoyo woti tasokunge isu tiri zvidzoi.
Havanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya zvichitevera kurwara kwavanga vachiita. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachivayo vati varwadziwa zvikuru sebato nekushaya kwavaDina.
Nhasi mhuri yeZimbabwe yarasikirwa negamba mukurwa hondo yeshanduko, mukurwira kodzero dzevanhu nekumirira zvido zvevanhu. MP weGlenview North mudare paramendi vaKenneth Dina vashaika nhasi kuchipatara cheChitungwiza uko vainge vachirapwa. Tinoona tarasikirwa nemunhu anga akashinga akazvipira, mukomana wechidiki anga ane chido nechidokwa dokwa chekuti Zimbabwe ifambire mberi, tinge takabatana semhuri yeZimbabwe, anga asikatsiki matama enzira aitarisa mberi kuti achikoshesa zvinhu zvinoda vana veZimbabwe, kwete kuti zvaanoda iye sedunga munhu. Tarasikirwa neshamwari vaDina vanga vari munhu asikasarudzi kutarisa kuti uyu ndiani, asi anga ari chengawose mamananga kuna risina mhodzi. Saka tinoti tarasikirwa zvikuru, hatisata kuziva urongwa huzere maringe nekuradzikwa kwavo, asi pari zvino tiri tatambira mashoko iwavo ari kurwadza, ari kutitambudza sevana vechinja, sevana veMDC Alliance, sevana veZimbabwe.
Vahlachivayo vati urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa nekufamba kwenguva. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo akasungwa nemusi wechipiri asvika mudare redzimhosva akaiswa ngechani. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Achisvika padare chingono uyo angakaiswa ngetanze maoko ati ari kushungurudzwa nehurumende. Rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati havasi kufara kuti chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana nachingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chataraiza ndechekuti nyaya yake haizive corruption asi kuti iye akato expose corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB yeku anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tanga tichiti chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare achifanira kunge asunungurwa. Saka tanga tichiti mutongi va decide issue yekuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna gumi guru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania uko vari kubatana nevatungamiri vemuAfrica avakaenda kunoona mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vachitoriswa mhiko semutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo. VaMnangagwa vakasvika kuTanzania nezuro vakatambirwa nemumiriri weZimbabwe munyika iyi vaAnselem Sanyatwe. Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vachiri kutungamira muzvigaro zveElectoral College zvavawana kusvika pari zvino zvichienzaniswa nezvigaro zvavanikwa nemumiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kunosiyana-siyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose emuAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunge awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 electoral colleges. Mumatunhu ose muAmerica kunze kwemaviri chete anoti Maine neNebraska, mamwe ose anoshandisa mutemo wekuti anenge akunda ndiye anotora zvigaro zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vato Joyce Ngwenya. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoonawo sei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Zvandinoziva ndezvekuti sarudzo dzokuAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapurezidendi vanozotungamira nyika vane tsika yakati kanyanei haina kunyanya kuita nyika dzinongoti vanhu vakanokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposvo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa saka ndingangoti zviripo zviri ati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo. Tiri kuona vari kubvunza vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini chandinonyanya kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zvakabuda pachena. Hapana paunoona kuti apa pahurumende kana kuti munhu ari kutonga tozovati vaTrump dzimwe nguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko, asi chekerere yacho zvinonakidza. Asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika haisi United States India, havatori mazuva akamura. Itofa kuti system yavo yakanaka kuti sarudzo isazokondrolwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kunozvana chikuba zviyazvo, nekuti zvana chikuba izvi system yacho inokonzera uore, nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende. Saka devolution yacho yeelectoral devolution tinoifarira, asi handioni chinonyanya kunetsa kuverenga mabhotsi. Mabhotsi acho maelectronic bots, mamwe yakauya epostal achizoterwa navazembe. Hapana chinonetsa. Indoona kuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana. Ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana vhoti yangopinda muchina yatoverengwa, hazvitsvaki 5 days mabhotsi averengwe muamerica. Aiwa, indoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhotsi.
Ngandibvumira kumbopinda ipapo.
Pindai Dr. Zembe.
Zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo. Mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda, apedza kuverenga zvotobuda. Saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa, zvitongobikana ipapa zvichitobuda, zvapedza kuverengwa zvobuda. Saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvingeze mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana-siyana nemitemo yavo yakasiyana-siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo. Asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kuviringwa nomunhu kana mumwe.
Vangwenya, mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo. Pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimhosva?
Aiwa ka demokrasi ka judiciary ibasa rakasimba. Murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare. Ndinofunga zvakanaka kuti vari kuchema-chema maRepublicans hazvinei nebasa kuti vari kuchema nechii. Chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende. Ndo demokrasi yacho kuita kuti zvinyatsosenurwa, chichemo chavo chichabudiswa pachena.
Dr. Zembe, pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa?
Ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya. Zvikuru tichiziva kuti muAmerica mutungamiri unonzi president kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho, haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho. Kunenge avavo mukwikwidzi. Zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo. Saka unenge akasununguka kuti agunun'una amanyire kumatare, kwete kunoudza matare zvaanoda. Zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno.
Vangwenya, kune sarudzo yeseneti zvakare, zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyoyo?
Vamwe vari kuchidenho zvazvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunenge hwakatsiga hwakatsigira vanhu. Zvikazonyanya kuwandira kumarepublican zvinozonetsa nekuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsiga here.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya yesarudzo dzemuAmerica, vari kutevera zviri kuitika muAmerica vanoti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kubva mumabatirwo esarudzo dzekuAmerica. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Sachigaro yesangano reZimbabwe Election Support Network ZESN vaAndrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe, umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena. VaMakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo, kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda, zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedza vakuvatapiwe nhau.
Zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuAmerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapiwe nhau, uye tisinga wambunyikidzwa mabasa avo. Takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa, vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire.
Vamakwene vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika, vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwa kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge taakuziva kuti hahwina sarudzo ndiani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yekucertify maresults ayaya. But for the most part, my citizens, anenga kutoziva my results from vema pepanau nenefenyuro. And iyo vema pepanau nenefenyuro, vanenge vachifana kunge vachipa nau dzinoratidza mafacts.
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde, zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikukwidzane, asi tichikwikwidzana murunyararo uyezve tichirespekta even vayava vane mafungiro akasiyana needu. Maelections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vatavani moyo vanoti kuvepo kwemapepanhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi, nekuti varungoti pavarungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena chekerere. Zvomirira vatapi venhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu, kana zvabva musteti yakati zvakadai, zvinoreva kuti nanga awana zvakati, sakosara zvakati. Panozopera sarudzo, sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese. Ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe, nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe, idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru, vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira, izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso, zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavaDexter Nduna veZANU PF navaGift Konjana veMDC Alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzeMDC musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temo yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda veZimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao, wendiri kuRino, Nevada. Chikunyanyo shamisa kune vanhu vandokutaura navo vachikutextana and vandoziva vari involved necampaign yabiden at least inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava just kungoshamiswa nethe I mean tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyange zvikaita sei but chirikunyanyoshamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu and nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina you know zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina nzando zvatirikungofunga kuti saka chii chinozoitika ipapo
semaonero enyu tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino munoona pachizobuda sei ipapa
saka ini ndiri kunevada nevada the last time panaona I think papa ne 8000 votes anga kind of for Hillary saka tirikuhopa kuti inoenda for Biden Arizona, that's a big one because Arizona, you know, got a gender Republican for the most part. Vano gonaita ma senator, ma Democrats as one of votera party a president. Mugatarisa Georgia, right now the reason Masatva Dines a president of Georgia is because Atlanta, ma counties in Atlanta, kuno zara ma Democrats, and vagatumira ni mail-in vote, akusati kwa pedza kuverengwa. Saka vasiri kudaidza. Because Kajinji no by a skewer number. Michigan doing lady really very close right now. But again, Wayne County, Rana Detroit, I think 15% of votes in Gapinda. We're hoping kuna widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because Ragaiti Gandesha Kuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans in Pennsylvania, Vakaramba, Pavaka Kumbiro, and the Secretary of State, could Vaverengi. My mail-in votes. And there's over a million president Angwachi winner with 500,000+. But there's over 1.2 million my mail-in kunana Philadelphia count my counties EIO and no one's just you a Democrat. It's like I'm hopeful in Katantikatari Sashagadaro.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira mhiri kwemakungwa Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth muEnglish Championship ari kutarisira kusimudza mureza weZimbabwe apo ari kutambira Zimbabwe kekutanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Achisvika padare chingono uyo angakaiswa ngetani dzemaoko ati ari kushungurudzwa nehurumende rimwe remagweta achingono vagift mutisi vati havasi kufara kuti chingono amiswa pamberi pedare rinotonga nyaya dzeuori vachiti mhosva dzakatarisana nachingono hadzinei neuori.
Chimwe chichemo chatareiza ndechekuti nyaya yake haizi yecorruption asi kuti iye akatoexposa corruption asi iye ari kuiswa mucorruption court. Nyaya yake yapiwa CRB anti-corruption court. So tine chichemo saka mutongi ati ichanzwika mangwana chichemo ichocho.
Nyaya iyi payatanga rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vati chingono angasiri pamberi pedare zviri pamutemo sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa nebumbiro renyika kuti musungwa anga amiswa pamberi pedare kubva nguva yaanenge asungwa anga adarika. Vamutisi vati chingono anga asiri kutombofanira kumira pamberi pedare iri.
Kumbiro ndechekuti chingono auya kudare nguva yake yakasungwa yapfurikidza 48 hours. Saka nokuda kwaizvozvo tangatichiti chingono ari kupinda mudare asi asafanira kunge achipinda mudare achifanira kunge asunungurwa. Saka tangatichiti mutongi va decide issue iyoyo kuti is he properly before the court.
Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati chingono adzoke kudare mangwana mushure mekunge vanzwa divi remapurisa kuti akasunga chingono nguvai. Mapepa ari pamberi pedare anoti chingono akanyora padande mutande rake reTwitter nyaya dziri mumatare dzinosanganisira nyaya dzekumbosungwa kwake iye chingono pamwe nekusungwa kwakaitwa muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe zviri kunze kwemutemo munyika. Chingono akambosungwa muna Gumiguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa dande mutande rake reTwitter. Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tirikutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevasere. Vakoti vanotadza kumiswa pamberi pedare retribunal sezvanga zvichitarisirwa. vanga vari mumiriri weGlenview North muparamende vaKenneth Dina vashaya. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitumurai zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 lwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sicwayisane ngendaba ye coronavirus le. Isibhahile njalo lapha kobulawayo. Yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwe coronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili.
Sekufi abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi COVID-19. Osokukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose amahlanu 248.
Ukhetho olusanda kwenzakala kwele Melika luyatshengisa ukuthi ezweni leMelika kusesekhona lokho okuthiwa yidemokrasi.
Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela ele Melika eliphatha ngayo ukhetho kulandela ugqitshwa kokuvota nxa kuqathaniswa le ndlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufumisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekufe abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi-COVID-19. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose amahlanu 248 sebezinkulungwane ezedlula ezithoba mine mbili 8,427 asebetholakale bele gciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezithoba mine mbili 7,967. Ukuqonga kwenani lababulawayo lomkhuhlane kobulawayo sokusethusa abaningi kumaviki amathathu edluleyo. Ingcwethi zezempilakahle zithi zikhathazekile ngalokhu ngakho ke zixwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ku-COVID-19. Asizweni eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Solwayo Ngwenya esipha amacebo okuzivikela.
Sicwayisane ngendaba ye coronavirus le. Isibhahile njalo lapha kobulawayo. Yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwe coronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili. Yiko liyaxwayisa amahlabezulu. Tililalele lokho esikukhulumayo. Lingaze lalalele omunye umuntu ongasiyo dokotela ozalitshelela eceleni ngendaba ye-coronavirus ethi khona i-coronavirus kayibulali kumbe umkhuhlane onjani njani. Umkhuhlane omubi kakhulu unjengefreza le eyayikhona kudala eyayikhulunywa ngobadala. Yikho siyacela i-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni. Kakhulu ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini, khonapho liyakhuluma liyaxoxa ligcwele kumbe liyathandaza. Lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali, i-coronavirus la iyaphambili khonapho. Lalapha ebantwini abayenza imitshato lakusekuhambeni emangcwabeni ukuyalahla abantu kukhanya khonapho i-coronavirus iyabamba kakhulu. Yikho siyalixwayisa kakhulu bakithi, into le ingasibulala lapha njengomlilo omangalisayo, izasihlasela isibulale kakhulu bantu bakobulawayo.
lo bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcweti yezempilakahle ekhuluma ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje ezokazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amane lane, 43,913. Abekolishini le-Johns Hopkins University boseMelika bona babika ukubana emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amahlanu, 48.3 million. Ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1.2 million. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemelika eliphathe ngayo ukhetho kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa lendlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo umsebenzi wokhetho ukugoqela eleZimbabwe. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubalwa kwamavoti kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika lapho okungqikilana umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans, lokhu kuqhubekela phambili sokusele izigaba ezingaba zinhlanu eziyizo ezibhekwe ngumhlaba wonke ukuthi zizaletha impumela ezaveza onguye osenqobile. AbeZimbabwe labo babheke ngelokhozi impumela yalolu ukhetho bencoma okumangalisayo indlela lomsebenzi oqhutshwa ngayo. Omunye walaba bantu ngumongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ukhetho olu sanda kwenzakala kwelemelika luyatshengisa ukuthi ezweni lemelika kusesekhona lokho okuthiwa yidemokrasi, njalo abantu bayenelisa ukukhetha umuntu abamfunayo ngesikhathi sabo kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uvumelane lomnumzana Moyo.
Into enhle e-Amerika yikuthi ababala amavoti abakhethisayo abantu abazimeleyo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ngomunye layo obuka indlela eMelika ephethe ngayo ukhetho.
Sithanda ukutshayela abantu be-America ihlombe ngokwenelisa kwabo ukwenza ukhetho oluqoqekileyo. Asikezwa ngokwehluleka kwema-systems abo kumbe kwama-processes abo. So far lanxa nje sisizwa uTrump enganukhuluma ngendlela ezingamnandi. Nxa kuthi engadliwa kodwa hayi asiboni hlupho, sifisela abantu ba-America ukhetho oluhle oluzaphela kuze kutholakale impumela kukuhle kunjalo.
Isakhamuza kobulawayo abaphatheka kwezombusazwe emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi ukhetho lwemelika luqhutshwe kahle.
Ikho ukwenza ama-election okuhle okwe-free and fair election okungala kwethuselana, wonke umuntu uvota ekhululekile. Okomplenayo azihambele emthethweni kujudiciary, umthetho ubambe ngendlela efaneleyo isolo yomunye laye azibone ukuthi hayi uma edliwe udliwe, ongadliwanga kadliwe owinilele azibone ewine fair.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ben Moyo ongomunye wabalwa impi yenkululeko yena uthi akaboni impumela yokhetho lwemelika iguqula imithetho yalo yokudlelana lamanye amazwe.
Imphumela ukhetho lwe-Amerika sinakitha lutshintshi lutho, ngoba i-foreign policy ye-Amerika kayizukuguquka, awukhathalekile ukuthi nguphi upresident ngaphandle ukuthi masiguqule izinto ngayo. Okwesibili, whether ngu-Biden kumbe ngu-Trump ongenayo kima kula mihlupho, ngu-head and tail we-queen efana nayo.
Isakhamuza kobulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu uthi uyalusola ukhetho lwe-Amerika uma ekhangela kukhetho olwedlule.
Ngilokusola kakhulu ngendlela okuphathwe ngayo ama-elections awe-United States. Esikhangelele ukuthi yi-first world country, yiye ngani iphethe i-democracy ukudlula amanye amazwe wonke. Uma sikhangele indlela ama-elections lawa ayenzakala ngawo 4 years ago, uTrump ngcintisana lo-Hillary Clinton, sathi ha kumbe i-rigging yakhona iyavumakala. Manje uma sokusenziwa futhi okwesibili, uma sokuriga wona ama-first countries thina esimele silandele sifunda idemocracy yakho na ayisazwakali phela ukuthi kanti vele yoni idemocracy ukuchona ukuthi democracy vele
lokhu zindala zombili kukhetho lokudinga umongameli weMelika njengoba umongameli Donald Trump webandla lama Republicans lowake waba ngumsekeli kaMongameli umnumzana Joe Biden webandla lama Democrats belokhu bemelele ukuzwa ozathola amavoti amanenyi phansi kohlelo lokhetho lwalelozwe olubizwa ngokuthi Electoral College Votes. Okwamanje uBiden uyakhokhela ngemiklomelo yama-electoral votes. Ozanqoba kukhetho lolu kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 phakathi kwangamakhulu edlula amahlanu i-538. Izigaba eziningi zelizwe sezethule impumela yazo kodwa kusamelelwe izigaba ezinhlanu ezivalisa iPennsylvania, iArizona, iNevada, leNorth Carolina, leGeorgia ngoba lonyaka uZulu weMelika uvote ngobunenyi ngeposo phambilini kosuku lokhetho ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus okuyikho osokuphuzise ukubalwa kwamavoti. Abanye baveze imibono ehlukile ngokhetho lweMelika bethi kibo luqotho uma beluqathanisa lo lweZimbabwe uma bekhangela abantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezombusazwe LEFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibale ohlala kweLengilandi ulombono owehlukile kulabanye ethi isikhathi sesiside impumela yokhetho lakwe leMelika ingakaphumi.
Njengebandla le-EFF sithi ama-elections awe-America akhanya ukuthi owinayo ngubani. Kuyakhanya ukuthi uJoe Biden nguye owinayo. Kodwa esikubonayo yikuthi sokulokuthethisana, sokulokuba lokuthi bakhona sebefuna ukuya emthethwandaba ukuthi bekuthi hayi bona abaluzanga. Sivame ukuthi sibone into ezinje nxa zenzakala eAfrika, sibone iAmerica isithuka ithuka amazwe lawa aseAfrika ikakhulu nxa ama-results ephuza ukuphuma. Kodwa sikhangele nje America siyabona ukuthi ama results akaphumi. Into le abathi electoral college le ingani nje into edala ukuxabana, edala ukuthi into zingaqedakali kube le ngxabangqoza nje. Lathi nje njengama Africans sikhuluma sithi iAmerica kumele ikwazi ukuthi ama elections ayisiyonto nje elula, into yelanga eliyi-1, into ephongwenziwa nje. Kwenzakala nje ukuthi ezinye izinto zenzakale kuphuze ukuthi ama-results ephume, kube lama into okuthiwa ama-disputes. Kodwa akutsho ukuthi kungaba lama-disputes sokusitsho ukuthi lo okhethiweyo ayisuye umongameli welizwe.
Umnumzana Innocent Ndibale ngowebandla lezombusazwe ele-EFF Zimbabwe ohlala kweLengilandi. Ukuhlaziya okwenzakala kukhetho lweMelika olokudinga umongameli ngesikhathi amavoti elokhu esabalwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loDr. Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seWashington khonapha eMelika.
Okwenzakalayo ekhethweni lwe-America kulolu khetho olukhona luka-2020 kuyinto entsha engajayelekiyo ngoba amavoti asabalwa. Ngingathi okwenza ukuthi kube lo hlupho lona lolo olukhona lwamavoti abalwe ngapheli yikuthi omunye wabancintisayo President Donald Trump nguye wahle waqala phambili uzama ukutshela ama-states ukuthi babale lokhu nini, bangabali lokhu nini, babale lokhuyana, bangabali lokhu. Kodwa kathesi into yakhe nalana aqala ngayo ufuna ukuhlupha indlela ama-Americans abavota ngayo yiyo esilethe udubo lolo lukhona. Lokuthi sibona umehluko phakathi kukaBiden lo-President Trump. UBiden umuntu obekekileyo othemba i-election system ye-America ukuthi ayasekele nini abantu babale which is the way democracy indlela emeli isebenze ngayo.
Ungathini ngamavoti la alokho esabalwa? Ungathi kuyathembisa yini ukuthi uMongameli Donald Trump kumbe umnumzana Joe Biden nguye ozanqoba kulolu khetho, kumbe njengoba izinye ingcwethu zisitsho akukacaci kuhle, wena umbono wakho yiwuphi ngalolu daba?
Akukakhanyi kuhle ukuthi ozaphuma lalolu khetho ngubani. Yikho kufanele nje ukuthi abantu sime silalele, ngoba singakhangela inombolo lezi ezitshengisa ukuthi ngubani ophambili ngubani osemuva. Kwesinye isikhathi kuba nguBiden ingani uphambili aphinde yehle kukhwele kube nguTrump. So okufunekayo lapha yikuthi njengokutsho kaBiden ukuthi kumele sibekezele, simelele ukuthi impumela yokhetho izi iyephela, singazihluphi ngokuthi ozawina ngubani ngasozawine, ngoba kathe sisikhathi kasikafiki. Xa isikhathi sesifikile sizakwazi ukuthi oya kuya eWhite House ngubani, kumbe ozawuhlala eWhite House aqhubekele phambili ebusa ngubani.
Lo nguDr. Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eWashington khonapha eMelika. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okuloko kuphuma ngokhetho lokudinga umongameli weMelika, amavoti elokhu ebalwa. Ekuqhutshweni kokhetho lweMelika olungakaphumi lonke impumela yalo, abanye basale bezibuza ukuthi kanti vele lolu khetho luqhutshwa kanjani. Sikhuluma nje kulezigidi zabantu ezivoteleyo, kodwa okuqakathekiswayo ngamavoti amalutshwana angamakhulu afika phose amathathu 270 athiwa ngama-electoral college votes. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena endawonye lo wake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dube Osifanda onguye usungula lengxoxo.
Chris, ukhetho lweAmerica besilokhu sonke silulandelela lakathesi, ngilokhu ngilulandelela. Ukhetho lweAmerica ngiluzwisisa mbijana hachi kakhulu, ikakhulu endabeni ze-Electoral College. Into engizwisisayo ku-Electoral College ukuthi okwakuqala i-state le-state sase-United States of America, nxa kuthe kwavotwa sile number yama-electoral, okuthiwa i-Electoral College, okutsho ukuthi kuma-states amaningi ngaphandle kwamabili oyabe ephume lamavoti amaningi nguye okuthiwa khona uyathatha i-Electoral College yonke yona leyo, ngaphandle kwama-state amabili lapho enziwe khona ukuthi hhayi bangasheya ama-electoral college yakhona ababe beyiphiwe. Ngingathi yikho engikuzwisisayo ngokhetho lwase-America. Kodwa okuhle njalo kumnandi ngokhetho lwe-America yikuthi siyananzelela ukuthi lukhetho olule-transparency emangalisayo.
Ngize kuwe Mnumzana Mabena, wena uthini ngokhetho lweMelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani?
Thina eZimbabwe sibona ngani olwethu ukhetho kumele kube yilokho okuthiwa yi-proportional representation, ngoba khathesi sisebenzisa lokho okuthiwa yi-Westminster esakuthatha eBrithani ngo-1980 okwenza ukuthi amabandla amancane kumbe ngithi mina abantu abayimhlobo mhlawumbe emncane singakubiza ngaleyo ndlela ama-minorities, kumbe njalo futhi amanye ama-minorities kungasayi ngemhlobo, izwi labo kalizwakali endlini yesichayamthetho ngoba sisebenzisa lokhu okuthiwa yi-winners take all. Thina eZimbabwe sifisa ukuthi ukhetho lwethu lufanane lolwe-South Africa, ukuthi abantu bakhethe amabandla ezombangazwe, kuthi kungakhethwa amabandla ezombangazwe bese kuthi indlu yesishayamthetho ibe isiyiyo esikhetha ke umongameli njengendlela okwenzeka ngakhona eSouth Africa. Singalandela okwenzeka eMelika ukuthi umongameli ukhethwa yedwa sibona ngani kunika amandla kakhulu emntwini oyedwa. Thina sifisa ukuthi amandla abe sendlini yesichayamthetho ukwenzela ukuthi umongameli engabi lamandla amanengi. Bese kuthi ke
mnumzana Simanda, wena uthini ngalokho osekukhulunywe ngumnumzana Mabhena?
Ngaphandle kwe-transparency, sithanda ukubongela ukuthi khona ama-institutions ase-America. Ngiyamangala ukuthi ngabe kuthiwa khona uDonald Trump bekungu-president wase-Africa. Lapha e-Africa ukuthi khona i-electoral board eyiyo ebona ngokokhetho iyabe ibizwa ukuthi buya lapha wena lokhu ukwenzelani. Ngiyakholwa ngabe kudala sazi impumela yokhetho lwase-America. Kodwa ngenxa yokubana e-America bayahlonipha ama-institutions njalo ama-institutions akhona azimele, mbona ngani leyo yinto eyenza ukuthi khona ama-elections angale abe mnandi. Kanti njalo kukhanya ngani ama-elections ngale a-devolve, okutsho ukuthi isiqinti lesiqinti siyazibalela ama-results acho so ethi bese besithi bona lapha owinileyo nguzibani, hayi uzibani udliwe. Kakusamelela ukuthi ama-results onke ebuthaniswa ndawonye lapha bayafika khona abanye bekhonjelwe ngempopho ukuthi hayi ama-results lawa kuwatshintshe.
Ngize kuwe mnumzana Mabhena, wena uthini ngokhetho lwemelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani alucacanga ngendlela esijayeleyo efana lekhaya eZimbabwe?
Njengoba imelika ikhanya kungamabandla amabili lapho usekelo oluphoselwe lingane, kumbe nxa umuntu ewine ukhetho kwesinye isigaba nguye ojwayele ukuthi angaphumelela ukuba ngumongameli lapho okulabantu abavotayo abanengi khona. Yikho sekuzwisisa ke ngaleyo ndlela ukuthi zikhona ke lezo ndawo emelike ukuthi umuntu nxa ephumelele ekhethweni kulezo ndawo kumbe kulezo zigaba ezilabantu abanengi uyangena ukuyenzeka ukuthi abe ngumongameli. Kodwa engavela lahleke khonapho kungamehlula ukuthi abe ngumongameli. Yebo yena kakuzwisiseki kumahlabe zulu ukuthi ukhetho lwemelika lumi njani, kuyabadida abanye nxa kukhulunywa ngama-electoral college kukhulunywa nge-popular vote. Sibalutshwane kumbe ngithi balutshwane abakuzwisisayo. Kodwa ke lokho angithi yinto evela kithi ngemva kweminyaka emine asonto esizihlupha ngayo insuku lamalanga ngoba ayisikho kwethu. Kodwa abanikazi bona emelika bayakuzwisisa, yikho kulokho kukhona bengazake bakhulume ngokuthi kuguquke.
Umnumzana Ngqawuto Nicholas Mabhena yingcwethi ecubungula izombusazwe endawonye lowake wamela iBinga North edalela ePhalamende. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda bexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufungisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe okwelwenziwe ngeviki ezidluleyo. Umnangagwa obekhatshwe ngumpathi ntambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wamukele esilindweni sendizamchina eseJulius Nyerere International Airport eDar es Salaam. Mumeli Zimbabwe wele Tanzania uLieutenant General retired Anselm Sanyatwe umongameli Magufuli webandla lechama chamapinduzi eliyilo eselibuse kulelo lozo kusukela lithola uzibuse embusweni wele Britain ngomnyaka 1961 wenelise ukuthola isilinganiso samavoti edlula amashumi athoba minembili ekhulwini 84% enqoba akade encintisana laye umnumzana Thundu Liso webandla lechadema party othole isilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini 13%. Iqula labakade beyibona lolu khetho luqhutshwa abomanyano weSADC kanye lowe East African Community bangcome ukuqhutshwa kokhetho lolu besithi lwenziwe ngokuthula. Umnangagwa uthumele amazwi okwenzela amhlophe uMagufuli ngokuvotelwa kwakhe ukubuyela embusweni okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Eloba ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter, umnangagwa uthe ukunqoba kukaMagufuli kuza kwenza ubudlelwano obuhle obuphakathi kwamazwe omabili buqhubekele phambili buqina. Uzulu weZimbabwe lengcitshi kwezombusazwe zithi ugatsha lwezemali kumele lwabele imali eningi kungatsha ezibona ngehlala kahle kaZulu, ikakhulu kunhlelo zokunakekela abaswelayo abayibo abathwele nzima elizweni elilesimo somnotho ongamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi abakahulumende weZimbabwe sebesungule uhlelo lokuthola imibono eyehlukeneyo kuZulu ngokuba ahlele njani uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali engasetshenziswa nguhulumende olunational budget yomnyaka ka-2021. UZulu uthi loba nje uhulumende lengatsha ezifanele zinakekele abaswelayo lalabo asebebadala kakula okuningi osekwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntunga kwa uthi kumele uhulumende abele imali ugatsha lwe-social welfare lona athi lunganceda kakhulu ukwehlisa inhlupho zalabo abaswelayo.
Phambanisa ngokokuthi khona okwakuqala kuba nzima ukuthi ngikholwe ukuthi umnumzana lo uzihlupha yini kumbeni esingathi i-social security yabantu beZimbabwe. Abantu makhaza ukuthi bayatholani ma bekhuluma ngesikhiwa bathi kulama mitigating factors onalawo kuzaba yini lama packages ukuthi abantu banikwe kumbeni ngoba yikudla. Ukubona kwami mina kungangiphatha ngokuthi khona angisela themba ukuthi khona lapho siya khona lo Minister of Finance kuyabe kuqondile.
Uqhubeke ethi imali etholwa nguZulu oswelayo okwakhathesi kayeneli lutho esithi abaningi badla ingqungqo zomlomo.
I-agriculture engxenye izathola, i-defense izathola, i-home affairs izathola eziswela izonezi eseziqondane lokuphila kahle kwabantu.
Umele inhlanganiso ye-Community Working Group on Health umnumzana Itai Rusike yena uthi imali eyabelwa ugatsha lwezempila kahle kumele yengezwe.
Kana takatarisa nyaya dzezveutano muno muZimbabwe tiri kuona kuti
nxa sikhangela ezempila kahle eZimbabwe uhulumende kaqakathekisi inhlupho esilazo kundaba zezempila kahle. Minyaka yonke ugatsha lwezempila kahle luyabe lule mali abaye beyikhangelele ukuba umsebenzi wabo uhambe kuhle kodwa abayitholi.
Mari iyoyo zvinoita kuti mabasa ezveutano anga achiendeka.
Lokhu kusekelwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Henry Matsorera yena othi uhulumende kumele abone ukuba uhlela kuhle ekwabeni ibhajethi yakhe ngalezi zikhathi zokuboniwa komnotho yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
So mutsauko uri pakati pe 90.6 billion ne 43 billion wakakhulisa.
Umehluko phakathi kwe 90 billion le 43 billion umkhulu ngoba nxa bebhala imali lezi bawenza ngemva kokukhangelisisa. Ugatsha lwemali kufuze lukhangelisise lolu daba. Khathesi benza umsebenzi wokubamba odokotela labomongi lukhuni bengabaphi imali. Ugatsha lwezempila kahle aluthuthuli.
Uhlelo lokubuthanisa imibono kaZulu ukuze uhulumende azwisise indingeko zikaZulu ngenjongo yokusebenzisa lolo lwazi ukuhlela uluhlu lokubuthaniswa kwemali kahulumende nendleko zengatsha zakhe zonke olwe national budget luqale ngenyanga edluleyo. Ibudget yomnyaka ozayo ka-2021 ikhangelelwe ukwethulelwa ilizwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yona le inyanga kaLwezi ingakapheli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Sekufe abantu abahlanu bakubulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemeleka eliphatha ngayo ukhetho kulandela ugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa le ndlela amanye amazwe awezwekazi leAfrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kweleTanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufungisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uFratsidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.